mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuManicaland nekumasvingo nezuro. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuManicaland nekumasvingo nezuro. Vanhu zana rine gumi nevaviri 112 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana neumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 11,358. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 9,554. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamberi pasarudzo dzemutungamiri webato iri dzange dzakatarisirwa zvondo rinouya. Pane mashoko ekuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaita huori vakatora mari inosvika zviuru mazana matatu mubhanga pasina mvumo yevamwe vakuru mubato iri. Pakuenda pamhepo, vaMonzora vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaAbednego Bebe nezuro vakaendesawo amai Kupe, sachigaro webato vaMorgan Komichi uye bato reMDCT kumatare, vachiti sarudzo dzinofanira kusaitwa sezvo vakamiswa kukupidza musarudzo dzemutungamiri webato iri, izvo vanoti zvinotyora bumbiro remutemo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni.
Extraordinary Congress iri kuitika musi wa19, asi takamirira approval from the police. Tine meeting mangwana yestanding committee. After that meeting tichaita press conference.
Iwo musangano wamuri kutarisira kuita nhasi nevatori venhau panopera standing committee yenyu unenge uri wei chaizvo vaPugeni?
Kuti nditi inform the nation kuti tava papi and what's going to happen. But iye zvino as things stand iri kuitika muswa wa19, kana pava nemachanges I will inform the nation.
Sika nezuro vanoronga mabasa mubato avo vanonzi vakambomiswawo basa zvakare mushure mekunge vanyunyuta nehwavaiti huori, uye nyaya yekuti vanhu vaivhota vanga vasiri mumastructures 2014 vaAbednego Bebe vakaenda kudare vachitiwo Congress iyi inofanira kumiswa. Vamwe vakaendeswa kudare vanosanganisirawo Dr. Kupe. Zviri kufamba sei? Sarudzo dzingaitwa here ipapa? Vamwe vari kumatare.
Nyaya ya application ya Honorable Pepe, koti haisati yaita decision. Aida application but koti chaita decision.
Ko darerika wirirana na vabebe, zvinenge zvakuitika apa vapugeni.
We will cross that bridge when we get there.
Pane imwe nyaya iri kunetsa yanga iri mbepa naure Newsday, iro rekuti munyori mukuru webato vaDouglas Monzora vari kukwikwidzanawo na Dr. Kupe vanenge vasina kunyatsofambisa mari zvakanaka, kunyange ivo vaMonzora vari kuti pane vanhu vari kuda kuvasvibisa. Mungatsanangura here kuti nyaya iyi iri kufamba sei chaizvo?
Nyaya yemari iri kunetsa. Chokwadi nderekuti haugoni kuba nestatement from the SG tinonzi hapana mari yakabiwa. Then statement over kuna Treasurer General ndekuti pane mari yakatorwa without permission.
Izvi zvinorevei kwamuri vapugeni, kana mumwe achiti ngaivhiwe munga achiti ngaisavhiwe pakati pemubati wehomwe naivo vaMonzora?
Pane umwe ari kunyepa ipapo. Saka pane standing committee. We will get to the bottom of this. Nekuti we don't want people who steal from the poor.
Munorevei apa mukajekesa here kana muchiti hamudi vanhu vanobira varombo?
Nekuti mari iyi it takes payers money. Imari yevanhu. We will get down to the bottom of this. Ndichataura ne after standing committee.
Mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Vatungamiri veSADC neZuro vakaita musangano wechimbi-chimbi muguta reMaputo muMozambique, vachikurukura pamusoro pekusagadzikana kuripo mudunhu reCabo Delgado muMozambique mekare. Mozambique yave nemakore matatu ichirwisana nevarwi vanopfurikidza mwero veAlu Suma waJama vane hukama neISIS vachirwira kuumbwa kwenyika iri pasi pechitendero chechiMoslem. Vatungamiri venyika vakanga vari mumusangano uyu vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa navaFilippo Nyusi veMozambique. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDufra University muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza zviri kuitwa neSADC vachiti nyaya iyi ihombe uye inoda kubatana kwenyika dzose kwete nyika imwe chete. Muzvinafundo Masocha vanorumbidza Zimbabwe mukuda kubatsira kwayo mukurwisa varwi vanopfurikidza mwero ava, vachiti nyika dzemuSADC nedzemuAfrica dzinofanira kubatana munyaya yakadai iyo yavanoti inogona kukanganisa magariro emamiriyoni nemamiriyoni evanhu munharaunda iyi pamwe chete neAfrica yose.
Ndinoona sekuti nyaya yatosvika pakuipa chaizvo, tichiona kuti vanhu ava havasi kudzokera shure mukukanganisa runyararo rweMozambiki. Vari kutokanganisa zvekare kufambiswa kunoita mabhizimisi kune dzimwe nyika. Zvekare tinoona kuti dzimwe nyanzvi dzakaita senyanzvi dzimwe dzokuAmerica dzatobuda dzichitaura kuti dambudziko iri rikasagadziriswa nenyika dzakatenderedza Mozambique dzeSADC dziyai dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Botswana, Tanzania. Zvinobva zvaita kuti dambudziko irori ribve razovhiringa matongerwe kana kuti magariro edzimwe nyika, nokuti tinoziva kuti kukonana kuri kuitika chihondo icho chiri kuitika kunorthern Tanzania chiri kuita kuti vanhu vatize ikoko vachienda kune dzimwe nyika. Zvekare chiri kuita kuti mabhizimusi mamwe mabhizimusi apasi rose atioti maindernational business aya namamwe mabhizimusi omuMozambique imomo atadze kuita zvaanenge akati anoita kupa vanhu mabasa vachiitawo mari dzavo imomomo. Saka zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende dzeSADC sekugara kwadzaita zvenhasi dzavona kuti vanofanira kuungana kubatanidza masimba avo ose.
Saka kana makatarisa izvi
Tiri kuzoona sekutaura kwamaita kuti kuTanzania kune nyaya inonetsa yakaita saiyoyi, kune zvedzimwe nyika muAfrica maikare muri kunetseka nenyaya iyoyi yevanhu vanopfurikidza mweyo. Munoona sekuti ingava nyaya inogona kutariswa ikamiswa here?
Inyaya inogona kugadziriswa chaizvo, sekugadziriswa kwakaitwa dzimwe nyaya dzokumatiri mano enyika atinoziva kwaakuine vanhu vakaita saivavava sokuna ana Iraqi, kwaakuine ICC vatinonzwa kuti vari kuMozambique zvekare vari kutevedzera gwara reICC vebato rimwe riya rinenge richida kuzvitonga ikokoko. Saka zvinhu zvinogadzirika chaizvo, sokuona kwatiri kuita ndokumuunganidzo watoitwa simba renyika dzesadhaki dzodzidzi dzokusouthern Africa rinenge riri simba rakakurira chibato ichoicha vanhu ivavava zvekare vaitaudzana ikoko ana president Mnangagwa naana president Ramaphosa vatotaura ivo kuti dzimwe nyika tikati international community yenyika dzimwe dzapasi rose dzinogona kunge dzichibetsera nokutarisa kuriritira vanhu vanenge vachitiza kunzvimbo idzodzo, nzvimbo dzomunyika dzomusouthern Africa dzomusadhaki dzomuona nyaya dzokugadzirisa nezvombo zvokumisa ava vanhu vari kurwisa ava. Saka zvino zvakambotogadzirika kune dzimwe nyika mubatanidzo wenyika wesadhaki nepasi rose, zvinhu zvinokwanisa kugadzirika nenguva pfupi pfupi chaiyo zvisati zvaive kutekeshera neMozambique yese pamwe chete nokutekeshera neSouthern Africa yose pamwe chete nokutekeshera nepasi rose, nokuti kuna mabhizinesi ari kusevenza muMozambique imomo achazovhiringwa zvizovhiringa ufumi hwepasi rese kwete hweMozambique chete.
Ko kune avo vanoti ivo pabwe igaisiyane nazvo inyaya dzeMozambique, mungati chii kwavari?
Zimbabwe haikwanisi kusiyana nezviri kuita kuMozambique tichitarisa kuti isu hatina yatingati poti yakunosvikira zvinhu zvedu zvinobva kumativi mano enyika kana kuti kwatinopfuudzawo zvinhu zvedu zvatinotengesa kubva muZimbabwe zvinopfuura kusouth Africa zvinopfuura nokuMozambique kumaputo. Saka dambudziko reMozambique idambudziko redu zvekare. Vateereri vanofanira kuziva kuti dambudziko rekuMozambique rakamboitika naana Matsangariye zvakazvitoenderana nesu, nokuti taizoona vanhu vekuMozambique votiza vouya kuZimbabwe vaizokanganisa magariro ete chiita ikoko. Tine pipeline inobvawo kuMozambique yeferuka yaya inopfuura nomuMozambique. Saka dambudziko reMozambique rakangofanana nedambudziko ranebha wedu mugarisano wedu unenge ari muZimbabwe. Hatingati kana afirwa nebha wedu mugarisano wemuZimbabwe toti hazvinei nesu izvozvo. Saka dambudziko reMozambique kana kuti tinoona dambudziko remuSouth Africa kana kuti dambudziko remuTanzania chaiko idambudziko renyika yedu yeZimbabwe, idambudziko redzimwe nyika dziri muAfrica nedziri pasi rose, nokuti vanhu vanenge vachitiza matambudziko iwavo ndo vanozoenda kunyika dzakaita seZimbabwe vaibva kuMozambique, nyika dzakaita seSouth Africa vachitikanganisawo magariro edu ikoko. Saka dambudziko rehama yedu idambudziko redu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mutevedzeri wameya veguta reHarare Kanzura Mukunguma vakasungwa nezuro mushure mokutandanisana nemotikari nemapurisa. Vanonzi vari kupomerwa mhosva yeuori mukugovewa kwemastands. Chronicle rinoti vashandi vatatu veZimbabwe Revenue Authority vanoshandira pamahofisi ayo ari kuBidebridge vanoti fananidzai maramba takunda nyambi nakuda kwashe tinonetsana vakasungwa vachipomerwa mhosva yokubatsira kupinza muZimbabwe zvisiri pamutemo peturu yaifanirwa kubhadhara mutero unoita zviuru makumi masere nezvina zvemadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya yekunzi kuteswa coronavirus ma60 US imari yakawandisa zvekuti pasiki se US yoyo yavari kutizaura iyoyo imari yekuti vanhu vachainzvenga 60 US yoyo vachipinda muZimbabwe nezvirwere chekorona ichochichi chichapinda nekuda kwekuti vanhu vari kutiza ma 60 US aya unopa mupurisa kana masoja 10 US anokusiya uchienda kuZimbabwe safe ende uchinosvika kuZimbabwe uone korona yako ende uchizobvunzwa kunzi wakamboenda kunze kwenyika here kana kuti hauzombotauri zvekuti wakamboenda kunze kwenyika because unenge wautya kubvunzwa mapepa wekufamba kwawakaita kutestwa korona saka inenge yatoimwe mhosva saka hauzombobvumi kutaura kuti ndakamboenda kunze kwenyika ndo vamwe vanhu vamutaura kuti havana nhoroondo yekuenda kunze kwenyika vanenge vakabva kunze kwenyika vanhu ivavo
maswerasei vashamarari vestudio 7 navo usi vakadai kupambara vari kunyika dzakasiyana-siyana ndinokumbiravo kuti dai vakuru vanoona nezveutano vagone kubatana nehurumende vakamboita zvinoite kuti vana vezimbabwe tione kurama zviri nani pamusoro pechirwere chekoronavhairasi vana kana vachinyoreswa bvunzo muzvikoro nezviri kuita chirwere chekoronavhairasi tarai munyika dzakatipoteredzavo pamwe nemedu macho mukati chaimo nyika yakaita sesouth africa iri kubudisa vanhu vanobatwa nekoronavhairasi vanodarika zvuru zvisere pazuva saka murimo zvemunobva vanhu vakawanda vachienda munyika yezimbabwe panguva inezororo zvokwadi patopinda satani mukuru ipapabva zvekuti zvishandiswa zvemuzvipatara kuti tigone kuzondorapwa hapana apa muri kutowedzera kutovhura
Minister of Finance say tipei mari dzedu isi mapenyana kati munoti tozowana rini mari nai ino murungodha mamiriyoni mamiriyoni mani saizi kutadza kutibhadhara zvakanaka saka mari yamaa kutipa iyi ndeipiyo because makawedzera kavamwe vairi vaiye kubasa isu tatosarisisa chazivi kuti what percentage hanyuzi momaa kuda kuadhopta zvenasa zvokubira mapenjinas mari yazvisirai itai vanhu because one day be pension hauramba wari fit like that because iko zvino mushonga totenga zvese tinoita nemari idzodzo tinomada manyusai dai zvaibvira maitotipa 100% iyo mari iyoyo tiri kuida muregera henyu kutipa tumwe tumalawensi but 100% iyoyo rihorwa nevari pabasa ndofanga kungoihora please inzwirai vamwe vanhu tsii iko zvino mari yakawedzerwa muna October up to now didn't get any muchiti saka moda kuti chife apa ndini vamuturi namanguja muri tu zvifundisi vari kuti vakafunda
makadii makadii mhuri yezimbabwe regai ndimbotaurawo pamusoro pekushungurudzwa kuri kuitwa makanzera anova akasarudziwa nezvizvarwa zvezimbabwe vari kushungurudziwa vanhu ava nekuti mamdri mamdc dei asingashungurudziwi dei vanga vari vemu vezanup f dei tisingaone vachisungwa vachidzinganisiwa vachiitwa zvavanoitwa izvo asi nokuda kwekuti vaita vanhu vemdc saka votanga kuzodzinganisiwa vachisungwa batikando dzakasarudza vanhu havasivo vakazvisa vovanhu vakazvisa ko dei tichiteera nesuwo vanhu vemdc kana kuti navovo vanhu vemdc dei vachitevera vachitsvakurudza kutadza kunoita munhu umwe neumwe nemapurezidendi anofanira kusungwa nemasoja nemapurisa anofanira kusungwa nekuti hazvirevi kuti havatadzi vanhuwo vanototadza kudarika zvinotoita vanhu vemdc saka sei vasingasungwi chiri muconstitution kune mutemo atadza ngasungwa saka ngatisatorerana nekuti iwe uri mudoko saka kana wakataura chinhu handichiteereri nekuti uri mudoko aiwa ngatitarire raiti yemunhu kutonga kweudzvinyiriri kutonga kwehombimbindoga kutonga kwedemo aiwa hakusiko nguva inoyata vaisiyo onai zvakapedzisira zvoitiwa vana kenewo muhama gadhafi ndo zvamunodawo here zvinhu zvakanaka here kwamuri izvozvo izvo handisi kuziva kuti zvinofamba sei nokuti hati kuoni izvo munotitira chero variko kwacho varipi vapi vacho navapi hatina kutombowa chimboti haa zanopiefu yauya ikadai yadaiadai yauya ikadai a nazvino tombaoni kwevanhu vakadhirigwa mumugodhi nazvino kwavari votovora kuda muchahubudisa vango handizivi handizivi rimo zvifambisa sei hurumende yacho iyoiyi tizivi maminista mangani muzimbabwe munyika yedu ane mabasa 33 asi tine mamwe maminista tine vamwe vanhu vane njere vakadzidza kudarika maminista iwavo vasina kana basa asima mima minister anu kuwa basa unona mnachiri uyu ndini ingi asani chimu jikaro chakati na chimu jikaro chakati minister wita jikaro chatu ni makaye wa mwana wasitanga na basa kana rimu akuzi kwa uwe kwa jirevo kachitu uwe ndo kateli chireva iso ndo corruption yon
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai vatereri vestudio 7 Ini ndini maigove Ndino koka ikuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki Chirongwa The Connection Nasi Maneru na 8pm Mchirongwa cha nasi Tirikuwe ndramberi tichikurukura neve chidiki Neze zirongwa zavai naso Shakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere che COVID-19 Tishange chitarisa uzuri kuitika kumiganu Iripo pakati pe Zimbabwe Nedzimwe nyika Panguwa iyo vanogara kunze kwenyika Vari kudzokera kuZimbabwe kuno Shangira hama ni Shamwari. Mure Zimbabwe, msakanga nukitira chirongwa ichi na 8pm Manirwano.
Muchika mchino, tinotarisa shurukitika mu Amerika. Wa Joe Biden ni zuru wakawana mafoti akakwana ekuva mutungamiri we Amerika musi wa 20 ndira. Vasarudzi veElectoral College vakapava Biden mavhoti mazana matatu nematanhatu ukuwo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiwana mavhoti mazana maviri nemakumi matatu nemaviri vachitaura kuvanhu veAmerica mushure mekuvhota uku vaBiden vakarumbidza vashandi vehurumende nevematunhu vachiti vakaita basa ravo pakaitwa sarudzo vachitevedzera mutemo kunyangwe vaivhiringwa havo nechirwere checoronavirus vaTrump vachiri kungoti vakabirwa kunyangwe hazvo zvichemo zvavo zvizhinji zvakaraswa nematare edzimhosva kusanganisa dare repamusorosoro resupreme court zvichinzi hapana kuratidza umboho hunotsigira kuti sarudzo dzakabirwa Muzvina fundo chipo dendere, vanotiudza pamusoro pekukosha kwebasa reElectoral College.
Electoral College yakagadzirwa kare, ichiitirwa kunzi mastates aya matei kufanana navana Wyoming, North Dakota, ane vanhu vashoma. Avewo nzira yavo yekuisa izwi ravo pakusarudzwa kwemutungamiriri wenyika. Zvakanzwarwo vachiona kuti mastates makuru sana California dai vote yaingoitwa nepopulation chete vaya vanokampeina vaisamboona kukosha kwekuenda kunokampeina kana kuWyoming kana kuNorth Dakota nekuti vanenge vachingoisa mari yavo nemakampeina avo kumastates ane vanhu vakawanda muna igona kungowina election nekukampeina kuCalifornia Pennsylvania, New York, kana uchitoti ne Massachusetts. Zvikadaro zvaizoonekwa kunzi vanhu vari kungosarudza mutungamiriri wenyika, vanhu vaikuti vanenge vachibva kuya kwatingati kuma urban states kwakaiwanda madhorobha, vekumamisha vachisarira kumashure. Saka electoral college state imwe neimwe ine mavotes anoenderana nepopulation asi zvinoitwa kuti mastates madiki anga akakosha saka kuti munhu awine utungamiriri wenyika anofanirwa kusvika pa 270
sokuona kwenyu kuvhotwa kwakaitwa nevasarudzi paElectoral College gore rino iri kwakafamba zvakadini
mondera kwakafamba zvakanaka kazhinji zvinoitika ndezvekuti veElectoral College vanoteedzerawo zvaitwa nevaruzhinji vemustate mavo so kuti 51% zvichienderera mberi emustate mavo ikasarudzawo vaBiden maElectoral College isanoenda kuna vaBiden kune mastates mashoma anoita yatinoti proportional representation yekuti ukawana 51% unowana 51% chete yemaelectoral votes unowana 49% iwayo mashoma asi mazhinji anoita winner takes all
zvatapedza neElectoral College panogona kuva nekupokana here pavasarudzi veElectoral College
vamwe vacho vanogona kunyora tsamba dzekuenda kuCongress kuti havana kufara ne zvaitika. Pane vanhu vari kutaura zve 12th amendment asi andifunge kuti pari kwazvichaenda nekuti kuCongress kwacho andifunge kuti ino rejecta zviri pasarudzo dzevanhu kuti House pamwe chete neSenate vese vanenge vachifanirwa kubvumirana kuti maelections ana kumira zvakanaka. Saka vanhu vanosupporta President Trump vari kuramba vachitaura zve 12th amendment asi handifunge kuti inokwaniswa kushandiswa pamaelections.
Kubva paElectoral College apa nyaya iyi inonanga kupi zvino?
Kutara chikwadi hapana kumwe kwainonanga nekuti takationa Supreme Court ichiramba kuteerera nyaya yacho.
Pachine umwe mukana here wekupidigura mavhoti evanhu?
Ndifunge turipo. Zvandichaura zviya kuti iko zvino tiri kuverenga in the last 2 minutes pacertify waelectoral college votes ese kuti vanhu vari kutaura zvemalocal electors. Asi muone rangu ndeyekuti hapana zvavachagona kuita. Asiwo semaziro edu 2020 election iri kuramba ichingotidzidzisa zvakawanda. Saka ndinoti ngatitarisei kusvika panopera zuva ranhasi toona kuti vari kusupporta President Trump pane imwe court case yavanokwanisa kuisa here. Asi handifunge kudaro.
Avo vange vari muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts muno muAmerica neStudio 7. Vakomana vairova mumhanzi webarbed wire. Tendai mupfurutsa nekambo kake Character. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuManicaland nekumasvingo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.